Zvinoti zvinhu zvakanaka chose vachiitasowo zvavari kuisira mitemo yacho iyoyo. Iko zvino tinoona kuti majaji haana iyo yangazi term limit, and ivo vaBiden vakutaura kuti vari kuda kuti majaji ave neterm limit inosvikawo 18 years. And ivo zvavari kutaura ndezvekuti majaji haana iyi yatingati mimwe mitemo inokwanisa kuti vadzorerwe kuti vasave above the law. Saka iyi mitemo iyi ndeyekuti pasaite masimba akawanda sitereki kumajaji kuti vafungidzire kuti hapana chinovabata kana vari pachigaro ichocho.
Sei vave kuzviita iye zvino ivo vave kupedza temu yavo?
Ndoona sekuti zvinhu zvakadai so zvinge zvichida kuti zvidzamiswe chaizvo, kuti kana panozoparurwa yatikati urongwa ihwohwo kuti paite atingati pachirungu maamendments akadai so anoaffecta constitution, zvinoda kuti zvidzamiswe chaizvo chaizvo kuti pasave atingati machallenges anozobvawo zvekare mumatare imomo. Saka ndoona sekuti kuda ndo zvavaizama kuda kuti vagadzirise, but ndoonawo zvekare kuti zvinhu zvaifauwo zvakaitwawo pachiri nenguva, nekuti iko zvino nenguva yasara iyoyi handioni sekuti zvinhu zvinganzi zvingapasiswe necongress yatiri kuona iyo yakadhivhaidwa. Saka ndoona senge icho chirongwa chavo choda kuti vagadzirise matanho iyaya ekumajustices nematanho iyaya zvekare ekuti paitwo malimitations yatingati immunity yemapresidents, zvinhu zviri pachirungu yatingati ambitious, but handioni senge zvinhu zvinganzi zvingapasiwe gore rino iri nenguva yaipfupfupi yasarai.
Tinoona kuti vatongi vematare zvikuru vedare reSupreme Court muAmerica vanonyanyodomwa nemutungamiri wenyika anenge aripo, zvichireva kuti vanhu vanogona kunge vachirerekera kubato rinenge richitonga nguva yavasharwa.
Ya, zvogona kuti zviri zvimwe zvezvinhu zvakada kudaro tichitarisawo zvekuti iko zvino tikuona kuti vaTrump ndo vatingati vangaite mutungamiri wenyika akaapoinda majaji akati kuti anorerekerawo zvekare kubatanawo remaRepublicans.